manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvikare maneru anasi uri musi wechishanu kukadzi 1/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nzvimbo dzakawanda dzinosara dzakachena nhasi muchirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chapindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanhu vafa mushure mokurohwa nemapurisa nemasoja unosvika pavanhu gumi nevashanu zvichitevera kushaya kwemumwe murume kuparire Nyatwa Hospital nhasi.
Hamuchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe, kodzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi kuvandudzika, hazvisi kumuka zvakanaka, vanhu vari kutambudzika.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemitemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nzvimbo dzakawanda dzasara dzakachena nhasi mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota avo, nhengo dzeparamende nevemabhizimisi vabatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanoshandira nekugara pasi pechirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chakaparurwa mwedzi mitatu yapfuura. Godwin Mangwizha anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vapfumira kuchipatara cheparirenyatwa nemakurukota avo vakabatsira kutsvaira nzvimbo dzine tsvina pachipatara ichi. Vachitaura vapedza kuchenesa pachipatara ichi. VaMnangagwa vati chirongwa ichi chiri kufarirwa uye chakanaka chose sezvo chichiita kuti vanhu vave neutano hwakanaka. Vati vakaparura zuva iri senzira yekuyeuchidza vanhu kuti ndizvo zvavanofanira kugara vachiita zuva nezuva.
Kufunga kwangu ndokokuti tikangova nemweya iwoyu tese uye kana tichita utano muzvimbo dzatigere, mweya yesvina, mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma, nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene.
VaMnangagwa vatiwo vanhu vanofanira kusiyana nemweya wokurasa marara pese pese uye vanofanira kudzidza kubva kunyika dzakaita seRwanda uko kusabvumidzwe vanhu kupfurira dzimba neuswa kana kufamba vanhu vasina kupfeka shangu.
Saka huwani munhu muRwanda anofamba netsoka unosungwa, unosungirwa kufamba wakapfeka shangu, hamene kuchasvika ikoko here? Zvinhu zvakanaka futi izvozvo izvo.
Gurukota rezvemutambo muzvare Kest Coventry nevashandi vemubazi ravo vatanga kutsvaira muna Simon Muzenda Street vakazopedzisera muAfrica Unity Square umo vatsvaira pamwe nevashandi veMikus Hotel neTM Supermarket. Vatiwo veruzhinji vashamisika kuvaona vari mumugwagwa vachitsvaira uye vanhu vanofanira kugara vachichenesa nzvimbo dzavanogara. Vashandi vekambani yeZimbabwe Newspapers vapindawo mumigwagwa yakapoteredza muzinda wekambani iyi uye kambani iyi yakatengawo mabhini ikaisa mumigwagwa iyi kuitira kuti vanhu varasire marara. Mutauriri weZimpapers muzvare Beatrice Tono dzaivaudza Studio 7 kuti tsvina yanyanya munharaunda yavanoshandira ndosaka vaona zvakakodzera kubatana nehurumende mukuchenesa guta nenyika.
Semabhizinesi tingoona zvichikodzera kuti isusu tionawo zvatingaite kuti tigadzirise nekuchengetedza chinharaunda dzedu. Ndofunga takatozviona isusu kuti tikasabatana nehurumende, tikasabatana nema kanzuri hazvisi kunyatsochengeteka zvinhu zvacho tikatarisa makore apfuura euchasa kudzarara nezvaranga rakaita tichikura nezvaraita iye zvinoizvi kutaridzika kwacho kwasiyana ndosaka isusu taona zvakakodzera kuti sevanhu vari kushandira pakati kati peguta raHarare timbotenderera muguta rinora Harare racho tichiita sei tichirasa tichinhonga marara tichitsvaira
vatiwo vashandi vekambani kumahofisi ayo ari mumatunhu ese munyika vapindawo muchirongwa chenational cleanup campaign nhasi meya veHarare vaHerbert Gomba makanzura eguta nevashandi vekanzuro vatsvairawo nekunhonga marara mumisha yakasiyana-siyana muHarare vachitaura nestudio 7 mushure mokutsvaira marara nevashandi veOK Machipisa panzvimbo yemabhizimisi yemachipisa muHighfields vaGomba vati vafara nekubuda kwaita vanhu nhasi vachiti guta ratombochenawo nhasi vati kunyange hazvo basa rekuchenesa guta richida kuti vanhu vaite mushandira pamwe kanzuro yavo iri kuedza pese painogona napo kuitira kuti guta rigare rakachena
dambudziko retsvina rakakura asiwo mainterventions ari kuitwa nekanzuro akakurawo zvakare munonzwisisa kuti town clerk neni takaenda kunoita meeting nareserve bank governor tikakurukura nyaya yekubatsirwa kuti tinge tichiwana foreign currency yekutenga maassets akawanda ekugadzirisa problem yetsvina iyi saka izvozvo tiri mushishi yekuti tiunze zvimwe zvemota nezvimwe zvatingashandisa zvekuti tinge tichigadzirisa nekuti dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa pamunhu pamba pamakambani munyika kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka
vamunangagwa vakaparura zuva iri iro rinocherechedzwa chishanu chekutanga mwedzi wega wega senzira yekuti vanhu vagare vakachenesa nzvimbo dzavanogara pamwe nekuti vave neutano hwakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Rangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti uwandu hwevanhu vashaya pachipomerwa mauto nemapurisa mhosva yekuvapfura kana kuvaita kafira mberi hwasvika pagumi nevashanu izvi zvinotevera kushaya nhasi mangwanani kwavanowa sahumbe avo vange vave nemakore makumi maviri nemapfumbamwe okuberekwa vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nemauto paZimunya Township kuManicaland vakamboendeswa kumutare General Hospital vasati vaendeswa kuBarire Nyatwa uko vazoshaya vachida kugezwa itsvo dzakakuvara mushure mokurohwa kwavakaitwa mufi anonzi Asiya mudzimai nevana vaviri hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vange vabuda muhofisi mavo nzvimbo zhinji dzinonzi dzaberekera ingwe sezvo mauto nemapurisa ari kupinda mudzimba dzevanhu achivazvindikita mushure mokuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevanhu vachiti havasi kufara nekukwira kwemutenge wepetro nedhiziri Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe chiremba akabatsira vasahumbe uye ari nhengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Milton Marowa kuti tinzwe zvaitika
tine hurombo zvikuru tane mumwe wepatient yanga tiri kubatsira anova iye anoti akarohwa nemasoja oro vanhu vanga vakapfeka uniform yemasoja musi wa22 kwamutare akarohwa iye nevamwe vanhu vaviri but iye ndiye akarohwa zvakaipisisa anga akadhimitwa kwamutare mazuva ese kubva musi wa22 kusvika nezuro but nenyaya yekurohwa kwanga akaita anga akakuvadzwa nyama zvakanyanyisa zvekuti zvakabva zvakanganisa even neitsvo dzake pane zvimwe zvinhu zvinoririswa nenyama dzinenge dzakakuvadzwa dzinopinda muropa dzozoenda kuitsvo dzinokanganisa itsvo saka itsvo dzake dzakati dzashandi saka nezuro anga atransferwa kuti aende kuparire nyatsa kuti anoitwa inonzi dialysis yekusuka itsvo kuti dzikwanise kutanga kushanda zvakanaka but zvisinei unfortunately abva atisiya nhasi mangwanani maaround 5 AM kuparira nyatsa
saka tichitarisa kurwara kwaanga akuita uku nekurohwa kwaanga aitwa haana kunonoka here kuti aende kunoedza kugezwa itsvo idzi kana kuti paitwe dialysis
hatingati akanonoka nekuti aenda kuchipatara nguva iripo anga ari kuonekwa zvakanaka nemachiremba ekwamutare asi kurohwa kwaanga akaitwa nekuti dialysis haitwe munhu isati tati dzafa tinotozomira kuti kana tichinge dzazofa ndopaanokwanisa kuitwa dialysis but marowero aanga akaitwa nekukuvara kwaanga akaita zvanga zvakati nyanyei saka even though machiremba nevamwewo vose vanoshanda muchipatara vakaedza zvavaikwanisa kuita zvakanga zvisingakwanisiki nekuti urere hwake hwanga hwakati nyanyei nenyaya yekuti anga akarohwa zvakanyanyisa
chiremba pane zvamurikunzwawo uwandu hwevanhu vashaya kusvika pari zvino hwasvika pavangani pane vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekuvarova
isu tiri kuziva vatikaverifya vanosvika ivo 15 hatitozivawo kana mamwe maorganization ane vamwe vatinoziva asise boka redu tiri kuona vari 15
zvinosanganisa uyo ashaya herewo
tichisanganisira ashaya nhasi
Nengo ye Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Milton Maroa, vachitaura na Blessing Zulu West Studio 7, vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevana vadiki re Zimbabwe National Council for the Welfare of Children, rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vana vakasungwa panguva yekuratidzira kwakaitika masvondo maviri apfuura. Mukuru wesangano iri, Reverend Taylor Nyanete, vanoti vana makumi matatu nevatanhatu, vari pasi pemakore gumi nemanomwe, vari muhusungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vatiwo vana ava havafanirwi kubatwa sevanhu vakuru sezviri muchibvumirano chegwaro reUnited Nations.
Tirikuona kuti pavana vakasungwa vari kutanga pamakore 7 kusvika pamakore 17. Uye vana vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kusungwa kwavo, kubatwa kwavo ndokumwe kwatisina kufara nako. Nekuti zvinogona kuitika ndezvekuti kana mwana asungwa hapana tsvaka vabereki vake. Wotaurwa kuti mwana apara mhosva tiri kupai mwana mose dzoka naye pano.
Vanopomerwa mhosva dzechinyi?
Havana vaipomerwa mhosva dzekuba kuti vakatora zvinhu paka mashopu mwakaonekwa vachikanda matombo. Kudzimotokari saka izvozvo ndo zvainzi vana vatara mhosva
tiri kutaura pamusoro pevana vangani
vanosvika about 36 vana vakasungwa
vari kupi vana
vana ava vari munzvimbo dzakasiyana maguta kwakatorwa Bulawayo ndo kunenge kuna mwana vakawanda vakasungwa vamwezve kuepwet muno muHarare makawanisa vana vanokutama kuchitungwiza vakawanisa zvevana vakasungwa nokutama ndo nzvimbo dzakanyanyatorwa nezvadzidzi pavana vakasungwa nekugweru
sangano renyu riri kuitei pamusoro penyaya iyi
tine vamwe vedu vanowana members vanoshanda nevana vane magweta saka ivavo ndo vari paground kana kuti ndo vari munzvimbo idzodzo vakaenda munzvimbo idzi kunoona mataromo kuti nyaya dzevana dziri kufambiswa sei vakaona kuti vana nenyaya dzevana hadzisi kufambiswa pamutemo nekuti kazhinjira namwana apara mhosva kune system inonzi pre-trial diversion yekuti haatongisi munhu wese unoenda mukoti ya magistrate
hurumende inotii nenyaya yekusungwa kwevana vadiki ava
vakabvuma kuti vakasunga vana uye vana vari kunzi vakaba isu chatongotaura ndechekuti mwana anogona kuba zvirevo kuti habi asi kubatwa kwake kana anzi ane mhosva kwakasiyana nekuvanhu vakuru ndokwatiri kukurudzira kuti hurumende ngaingoteedza izvozvo
avo vanga vari mukuru weZimbabwe National Council for the Welfare of Children Reverend Taylor Nyanete vachitaura vari parunhare muHarare nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzehupfumi dzinoti kusaramikedzwa kwemichemo uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi Evans Zininga anotipa nyaya inotevera
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vanoti chikonzero chikuru chiri kukonzera matambudziko ari munyika kusaremekedzwa kwemitemo yenyika zvikuru nehurumende
muchipindo tingati ichicho hamuchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe kodzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi kuvandudzika hazvisi kumuka zvakanaka vanhu vari kutambudzika vachitambudzika kudaro pavanoti vataridzire panze kuti hurumende itungamidze mitemo iri kubva yatungamidza futi nezvombo zvinouraya ndodambudziko guru rinofanira kuti rionekwe nepasi rose nemasangano akazvimirira ekodzero hatinyarari kana vanhu vachikondwa.
Vamavhinga vanotiwo pasvika zvinhu muZimbabwe pave kuda kuti masangano akaita seUnited Nations achipindira muZimbabwe nekuti hurumende iripo haisi kuremekedza mitemo yenyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vakazvimirira vanoti utongi huripo hune udzinyiriri neuori izvo zvinopa kuti nyika iende kumawere.
Chiripo ndechekuti nyika dzekumavirira kunyanya-nyanya Britain vakanyanya kupembera pakange pabviswa vamugabe nekuti vakafungira kuti vamugabe ndo vakanga vachikanganisa utongi hwacho. Asi chavakanyanya kutadza kunzwisisa nesu takawandawo muZimbabwe ndechekuti system yacho midzi yacho yeudzinyiriri nekutadza utongi huri muhunhu hwezanupf.
Vangwenya vanotiwo utungamiri huripo hwatadza kuzadzisa zvawakavimbisa kuti huchaitira veruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano rePersicon Financial Services vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende ine uori uye haibati mari dzenyika zvakanaka.
Kushaiwa discipline kunyanya-nyanya pahurumende, kunyanya-nyanya takatarisa kushandiswa kwemari dzenyika. Tinoona kuti inyaya dzekuti hurumende yanga yakusagona kushandisa mari zvakanaka taakuprinda mari. Nokuti kana uri mudollarization haugoni kungoprinda kamari. Dollarization chamboko chekuti uve nediscipline. Asiwo ukanonzvenga dollarization neimwe nzira wotanga kuprinda matreasury bill, wotanga kunoita zvikwereti pabhanga guru rehurumende RBZ ndo zvinotunzva matambudziko izvozvo. Saka idiscipline yakashayikwa iyo.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanotiwo sangano reSouthern African Development Community neAfrican Union anofanirwa kupindira muZimbabwe kuitira kuti abatsirewo kugadzirisa matambudziko ari munyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotiwo zviri kuitika munyika zvave kuda kuti vekunze vapindire sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiipa muZimbabwe. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavira zuva ndidzo dziri kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika mumatare edzimhosva nhasi. Mukuru wevatongi vedare raMagistrate vaMishrod Guvamombe vamiswa zvekare pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekuda kuzvirikidza matongerwo enyaya yavo. VaGuvamombe vakambosungwa vachipomerwa mhosva yekupa mukana wekumboshanda pamatare aMagistrate vaSupermand Wanzira navaSevia Kasukuwere. Vaviri ava vari kuita zvidzidzo zvemutemo paUniversity of Zimbabwe uye vanotarisirwa kumboshanda pamatare. Asi vachuchusi vehurumende vanoti izvi hazvizaifanira kudaro nekuti vane mhosva dzeuori dzavari kupomerwa uye vaizogona kukanganisa kutongwa kwadzo. Gweta ravaGuvamombe vaJonathan Samukange vaudza Studio 7 kuti vange vakamirira mutongi kuti vaone kuti vapiwa here mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vati vachuchusi vaviri kuti vaGuvamombe vakaudza mumwe magistrate aida kupa uchapupu kuva chekuva roverera kuti asiyane nazvo. Mune imwe nyaya, mutungamiri wekereke yeEnlightened Christian Gathering kana kuti ECG vaShepherd Mushiri nemudzimai Amai Mary Mushiri vasungwa nemapurisa ebazi reHawks kuRustenburg, Northwest muSouth Africa nhasi. vaviri ava vari kupomerwa mhosva dzeuori panyaya dzokubudisa kwemari munyika zvisiri pamutemo kana kuti money laundering. Vabushiri nemudzimai wavo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare rePretoria Commercial Crime Court nemuvhuro. Vabushiri chizvara chekuMalawi asi vaine kereke huru muSouth Africa. Kuona kwezvinhu munyika kuri kuita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo uye avo vanenge vapedza dzidzo yavo vashaye mabasa sezvo maindustry akawanda asiri kushanda. Asi chimwe chikoro chichangovhurwa muBulawayo icho chinodzidzisa vanhu kutenga nekutengesa mari yekunze pamadande mutande kana kuti online foreign currency trading chave kuwanisa vamwe vechidiki chauviri. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Vatakudzwa Machemedze, murume wechidiki ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa uye vari mugore rechina rezvidzidzo zveactuarial science paNational University of Science and Technology, NUST. Vamachemedze ndemumwe wechikwata chevechidiki vane chitsama vakadzidzira kutenga kana kutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana dzepasi rose pamisika yemari idzi kuchishandiswa internet. Vanoti kubva zvavakatanga kuita izvi makore maviri apfuura vave kutokwanisa kuita mari inoita kuti vagone kuzvichengeta uye kubatsirawo vabereki vavo kunyange vachiri kuenda kuchikoro. Vamunashe Mazivananga vane makore makumi maviri nerimwe uye vari kuita zvidzidzo zvechemical engineering paNUST pekare. Vamazivananga vanoti vakatanga kuita chido nezvekutengesa mari yekunze apo vaitsvaga zvekuita mushure mekunge vapedza zvidzidzo zveA-level. Vanoti vakadzidziswa zveforex trading izvi pachikoro cheforex trading school muBulawayo uye kubvira pavakatanga kuita basa iri vave kukwanisa kuzvibhadharira mari yechikoro. Vakuda kwashe Manzanga ndivo muridzi wechikoro cheforex trading school. Kunyange hazvo vakatanga kudzidzisa vanhu muna 2016 chikoro ichi chakaparurwa zviri pamutemo pakupera kwesvondo rapfuura. Vamanzanga avo vane makore makumi matatu nemana ekuberekwa vanoti vakaita rombo rakanaka rekuita mari vari mudiki mushure mekunge vaziva nezvekutenga nekutengesa masheya emakambani anenge ari pastock exchange vakazozivawo zveforex trading. Vanoti vakavamba chikoro chavo senzira yekubatsira kuti vechidiki kunyanya vawane pundutso.
Ndani chitreda ndiri kumba nichita mari yangu ndikaona kuti chinhu ichi ndofanira kuendera mberi nacho. Kuenda mberi kwacho nacho ndakabva nda research international markets ndipo ndikaona kuti inge kune inonzi forex trading. Manje forex trading yakatokura because it's $7 trillion market. Every day kuno trade $7 trillion. And maZimbabweans itori matraders nakudhara. Waona zvatinoita tonotrada mari, tonzisa mari. Ndiani mumwe muAfrica anoziva kuti nostro account chii? Ndiani muAfrica akambobata $50 kana $100 maZimbabwe?
Vamanzanga vanoti Zimbabwe iri kusarira kumashure panyaya yemitemo ine chekuita nekutengeswa kwemari yekunze paInternet. Nekudaro vanoti chimwe chinangwa chavo ndechekuti vapange hurumende mazano yekuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Mutevedzeri wemukuru wesangano rakavambwa munguva pfupi yapfuura reForex Trading Association of Zimbabwe FOTRAS vaJohn Mutema Sangu vanoti sangano ravo rinoshanda pamwe nechikoro cheForex Trading School uye chimwe chezvinangwa zvaro kutaurirana nehurumende kuti paine mitemo yakafanira.
Chatakatarisira ndezvekuti tichange tichishanda navo vereserve bank ndaneve ministry of finance so that togona kuya pamwe chete and toforma mitemo inotarisana nezveonline forex trading.
Vamutema Sango vanoti nhoroondo yeukoronyera hunoitwa nevamwe vanhu vachitorera vamwe veruzhinji nekuvanyepera kuti vanogona kusima mari yavo igowanda ndiyo yakavapa shungu dzekuti vatange sangano iri. Vachiti chimwezve chinangwa chavo ndechekuedza kupa ruzivo kune veruzhinji kuti vasabirwe mari dzavo. Mumwe ari muchirongwa chekutengesa mari yekunze paInternet, muzvare Immaculate Nyamazana, vanoti kutengesa mari yekunze nenzira yavanoshandisa kunovawanisa mari inoita kuti vawane raramo, asi vanoyambira kuti kuita basa iri kunoda vanhu vanogona kuzvibata, vasingati chavanenge vafunga, nicho chavanobva vatoita ipapo. mukuru webazi rinokurudzira kuti pfungwa dzevanhu dzishandurwe mukuunza zvinhu zvitsva zvinobatsira kusimudzira upenyu hwevanhu paMidland State University. Muzvare Patience Siwadi vanoti chikoro cheForex Trading School muenzanzo wakanaka wepfungwa dzinogona kusimudzira upenyu hwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chikwata cheFC Platinum chinofanira kutora mapoinzi ese matatu apo chiri kutamba nehoroya yekugini mangwana kunyange zvikaoma sei. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Chikwata chehoroya ndicho chinotarisirwa sechiri nyore kurova mugungano iri, zvekuti FC Platinum inofarira kukunda Barberfield Stadium mangwana kuti irambe iri munzira yekusvika makota finali emakundano aya. Zvikwata zviviri izvi ndizvo zviri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nepoindi imwe chete, zvekuti kukundwa kwePure Platinum Play kunovasiya vamira netambo uyezve pasi pasi mugungano rinosanganisirawo Orlando Pirates yekuSouth Africa neEsperance yekuTunisia, idzo dziri kutungamira dzakabatana pamapoints mana. Asi kukunda kweFC Platinum mangwana kunoisiya yaswedera pedyo pedyo nemaBuccaneers nemaBlood and Gold ayo ari kusanganawo mangwana zvekare muOrlando Stadium. Asi FC Platinum inofarira kugadzirisa zvakasimba matambiro ayo epamberi pegedhe apo Gift Mbweti, Mukokeli Dube na Rainsome Pavari vari kutambisa mikana yavari kuwana. Chikwata chemuZimbabwe ichi hatisati chanwisa kana chibodzwa chimwe chete makundano aya mushure mekuita 0-0 neOrlando Pirates pamwe nekurohwa 2-0 neEsperance apo FC Platinum yakachanya kuTunis. Asi mumwe mutevereri wenhabvu vaMordecai Joaquinho vanoti izvi zviri kupera pahoroya vachiti chikwata chavo chiri kukunda vachitipawo zvibodzwa zvacho.
Isusu hatina kana chekutya kana chekumbofemeruka nekuti tiringoziva kuti katimu takakagadzirira 3-1 ende kachabva kaona kuti toenda papi tokatevera futi tokarova futi 3-1.
Mutsigiri weHarare City vaSimon Mukuradare vanoti vane chivimbo chakasimba kuti FC Platinum iri kufadza ruzhinji rweZimbabwe mangwana.
Kuna FC Platinum tichiwina 2-1. Vasupporters vedu vekuZimbabwe ngatibatanei titechi supporte timu yedu imwe chete, zvekuti ndobva kundobva kwatimbozvisiyai. Go Platinum go.
Horoya yave nesondo rese iri muZimbabwe ichigadzirira mutambo uyu uyezve yakasimuka kubva muHarare nezuro yakananga kuBulawayo. FC Platinum neAC Horoya vari kusangana zvekare svondo rinouya muConakry kuGini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuchorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nzvimbo dzakawanda dzinosara dzakachena nhasi muchirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chapindwavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanhu vafa mushure mokurohwa nemapurisa nemasoja unosvika pavanhu gumi nevashanu zvichitevera kushaya kumumwe murume kuparenyatwa hospital nhasi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemutemo uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumanenzombo pairi. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuizika tisendaba ku VOA ndebe.